Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechitatu gumiguru 5 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nyaya yakaomesa kwazvo. Hozi vanhu vachakwanisa kana kuita zvavanokwanisa kana kubhadhara rendi kana kubhadhara vana chikoro, maschool fees havachakwanisa nekuti mari yavari kupiwa maishoma zvakanyanyisa.
Vanhu vakawanda munyika vave kunetsekana nekushayikwa kwemari mumabhanga kubva hurumende zvayakazivisa kuti ichaparura mabond notes mwedzi uno. Gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa nagovernor weRBZ Dr. John Mangujga vopinda misangano yeIMF neWorld Bank yepagore muWashington DC. Chief Inspector Henry Dower naCaptain Faster Edmore Gono vekuZimbabwe National Army vodongwa sevanhu vaviri vakapamba vakariboni nyemba avo vakambotsakatika gore rapera muna kubvumbi kuchiredzi mudundu remasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vemabhanga vanonzi vava kuti munhu anokwanisa kutora madhora makumi mashanu chete izvo zvaita kuti veruzhinji vagunun'une nemamiriro aita zvinhu munyika. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vanhu vazhinji muHarare vataura neStudio 7 vanoti havasi kufara nekushayiwa mari kwavari kuita mumabhanga sezvo dambudziko rekushayikwa kwemari richiramba richikura zuva nezuva. Mumwe wevanhu ava vaBernard Jakeja avo vanogara mumusha weBudiriro vanoti vamukira runyanhiriri vakananga pakati pedhorobha nechinangwa chekuti vakwanise kutora mari kubhanga asi vaswera vakagarira guyosembwa mumutsetse wepabhanga.
Nyaya yemari izvezvi ndatobva paZB ndida kunotora mari yangu ndaudzwa kunzi mukati hamuna mari enda paATM. Ndikaenda paATM pane rimwe branch ravo panzi hamusina mari muATM. Ndaenda pane rimwe bhengi vakanzi mukati mata akupa $50 pamwe.
Mumwe mugari wekumbare vaManson Rukovo avo vanoita basa rekuodha zvinhu vachitengesa vati basa ravo rave patambo sezvo vachida mari yakawanda pazuva yekuti vakwanise kuita basa ravo.
Nyaya yakaomesa kwazvo. Hozi vanhu vachakwanisa kana kuita zvavanokwanisa kana kubhadhara rendi kana kubhadhara vana chikoro, maschool fees havachakwanisa.
Hatina kukwanisa kutaura nemukuru wesangano remabhanga reBankers Association of Zimbabwe amai Charity Jinya kutinzwe divi remabhanga panyaya yekupa veruzhinji madhora makumi mashanu chete pazuva iyi. Asi mumwe mushandi wemune rimwe bhanga asina kuda kutaura zita rake uye kubuda pamhepo ati chiri kunyanyonetsa ndechekuti vanhu vazhinji havazi kuisa mari dzavo kumabhanga zviri kukonzera kuti vemabhanga vashaye mari yekuzopa vanhu. Vachakezha vati vanoona sekuti dambudziko rekushayikwa kwemari mumabhanga iri riri kukonzerwa neurongwa hwehurumende hwekuda kuunza mabond notes mukupera kwemwedzi uno. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara avo vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaudza Studio 7 kuti veruzhinji vakasatambira mabond notes aya dambudziko rekushayikwa kwemari mumabhanga rinogona kuramba rakapfunya chisero munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, misangano yepagore yeInternational Monetary Fund neWorld Bank iri kuenderera mberi muWashington DC muno muAmerica. Vari kutungamira chikwata cheZimbabwe igurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa uye gavernor weRBZ Dr. John Mangujga. vachinamasa naDr. Mangudya nezuro vakapinda musangano wemakurukota ezvemari emuAfrica wakaitwa nesangano reMacroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa. Apo vakaudza Studio 7 kuti vari kushushikana nekuratidzira kuri kuitwa nezvisvaro zveZimbabwe zviri muAmerica, sezvo kuratidzira uku kuri kukanganisa mimwe misangano yavo. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 navachinamasa.
Tinenge tiri kuita misangano semashareholder eWorld Bank naIMF sondorino. So tauya kuzonge tiripo pamisangano ipapo. Ingati ndo chikuru chatunza kuno. Asi tinotora mukana wekuuya kuno kuti tinge tiri kusangana nehama neshamwari dzotinoshanda nadzo munyaya dzezvemari dzinenge wachibva kunyika dzakasiyana siyana. So tiri muno kusangana nema financial institutions in ma side meetings. Ngati ndizvo ndingade kuti tiri kuudza izvozvo.
Parizvino muchawana mukana here wekuenda kumisangano nemasangano akadai seIMF neWorld Bank?
Ndizvo tataurira izvozvo. Tinofanira kutoenda. Ndizvo taurira. Ndochikuri chotaurira. Asi tinotorawo mukana kuti tione vamwe vasiri IMF neWorld Bank.
Asi katati tiri kuona vamwe vanhu vachiratidzira vachiti ivo zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuti hazvisi kuda kuona masangano akadai seWorld Bank neIMF zvichipa Zimbabwe mari.
Isisu zvinototikashamadzawo kuti shuwa shuwa muZimbabwe anoda nyika yake nevanhu vake angafambe pasi pose achishoropodza nekurambidza vari kuda kuti washande nesu, vari kuda kuti wadyidzane nesu, wataoaudza kuti wasaite izvozvo. Zvinoratidza izvozvo izvo kuti munhu uyu kana masangano aya haana hanya neZimbabwe, haana hanya neruzhinji rweZimbabwe. Wanotoona nhamo yeZimbabwe iriyo pundutso yavo, zvichireva kuti pane zvavari kuwana pakuita izvozvo.
Tinoonazve panguva iyo ino vakawanda vari kuchema-chema panyaya yemuhoro haisi kuwanikwa, uyezve tiri kuona kuti pachauya mabond notes. Zvakamira sei panyaya iyoyo?
Mabond notes ari kuuya. Chekutanga, tiri kuda kuti tipe mubayiro yotinoti incentive bonus kune avo vari kutiunzira foreign currency. Zvino isu tiri kuti tiwandudze zvekutengesa kune dzimwe nyika. Tinofanira kukurudzira vanotengesa kune dzimwe nyika, maexporters.
Gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vachitaura muno muWashington DC naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Sangano reTransparency International Zimbabwe rinoti nyika iri kurasikirwa nemari inosvika biriyoni imwe chete yemadhora pagore kuburikidza nenyaya yeuori. Mapurisa nevamwe vakuru muhurumende ndo vanonzi vari pamberi mukuita nyaya dzezveuori. Gore rapera, Zimbabwe yakanzi iri pachinhano chezana nemakumi mashanu panyika zana nemakumi matanhatu nesere dzakaongororwa. Vamwe vanonzi vari kuita zveuori makanzura uye mapazi edzidzo. Chief Inspector Henry Dowa veZRP naCaptain Faster Edmore Gono vekuZimbabwe National Army vadomwa sevanhu vaviri vakapamba vakari Boni Nyemba avakambotsakatika gore rapera muna kubvumbi kuchiredzi kumasvingo. VaNyemba parizvino vanonzi vakahwanda uye vanoti vanoda kutanga vapiwa chivimbiso chekuti havazoitwikafira mberi vakabuda pachena. Sangano reZimbabwe Human Rights Commission riri kukurudzira mapurisa nemauto kuti aongorore kutsakatika kwavaNyemba uku. Mutorodo wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro iri riri mumaoko eStudio 7 rakaturwa kudare reparamende rakanzi ZHRC/C10041/15. Sangano reZHRC riri kukurudzira mauto eZimbabwe National Army uye mapurisa kuti aferefete nekusunga dzimwe nhengo dzavo dziri kufungirwa kuti dzine chekuita nekupambwa nekupara chibharo kwavaNyemba. vari kunzi vaferefetwe ndi Chief Inspector Henry Doa uye Captain Faster Edmore Gono vari muchiuto. Studio 7 yakwanisa kubata vaDoa asi Captain Gono vatenda kuti vakabvunzurudzwa nesangano reZHRC. Vanyemba vakapambwa munguva yekunetsana kwaityisa kwaitwa muzanu PF panguva iyi bato iri raidzinga vaimbwa mutedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru. Vakari Boni Nyemba vaipomerwa mhosva yekutsigira chikwata chaamai Mujuru icho chaizikamwa nekuti Gamma Talks. Mumiriri wechiredzi West mudare reparamende vaDarlington Chiwa vaudza Studio 7 kuti ndiyo vakamhangara nyaya iyi kusangano reZimbabwe Human Rights Commission.
Yeah, inini personally nemunhu wakaisa ikoko yandaitsvaka ijustice. No one is above the law. Yeah, I have a court of their report and their recommendations. And my understanding is that the police at the provincial level have also received instructions to look into the matter. Iso hatingazivi, but you have human rights. For my citizens, waka establish a safer path. But since like report much, they must be guaranteed safety yake, because I'm going to go around.
Such girl was at HRC by Elaston Gwadi, but it is wafonere nenyaya iyi.
Well, kune ma report akati wande atino tambira. I could have checked the end and remove his goody kune nyaya tambira abduction irikumashing. Phone me tomorrow.
Vachiwa vanoti vakatombonyora tsamba kaviri kumukuru wemauto Lieutenant General Philip Valerius Vanda asi hapana chakabuda. Mukoma wakari Boni vasimbarashe Nyemba vanoti pakapamba munin'ina wavo akabva atanga kunyorera tsamba mbozha achivataurira mazita evanhu ainge vamupamba. Mamwe mashoko akanyora anoti, mukoma ini ndakutungamira tosangana mberi, mukadzi ndakatoti atize nekuti vanomuziva vakatombomupa mari. White iye nemukadzi wake vane laisensi yokuuraya, musanditsvake vachanetswa nemweya wangu. Vasimbarashe Nyemba vanoti vakamhangana nyaya iyi kumapurisa asi vakaramba kuiferefeta vachiti vainge vaita vatete. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Cheri charamba vaudza Studio 7 kuti vasati vaona gwaro reZimbabwe Human Rights Commission. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Vanorwira kodzero dzevanhu muzvare Linda Masarira avakambenge vari mujeri rechikurubhi kwemazuva makumi masere mushure mekusungwa vachiratidzira nezuro vakaendeswa muchipatara muHarare mushure mekurwara. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, shamwari yamuzvare Masarira vaostalos Ziva vakambovharirwawo kuchikurubhi, avo vaive naamai Masarira pavakatanga kusanzwa zvakanaka, vaudza Studio 7 kuti vakakachamadzwa neurwere uhu sezvo vaive vaswera vese.
Linda akatanga kurwara nezuro patakasvika kumba, asi zuva rese tanga tiri tese asina kana problem tiri mutown, asi akazongotanga usiku kuma 7 usiku akazotanga kukotsora nekurutsa. Matemperatures akatanga kukwira zvemhando yepamusoro zvekutoti ndakashaya kuti ndoita sei.
Vasizi vavaudzawo Studio 7 kuti muzvare Masarira vachiri kuongororwa navana chiremba, asi vanoti pari zvino zvinoratidza kuti chipfuva chavo hachina kumira zvakanaka.
Pandamuona makiseni angaitwa matest eropa akasiyana siyana, ende vanga vachifungidzira kuti aita mainfections pachest anonzi machest infections, saka vanga vachiri kuendera mberi nekuita matesti avo, but muviri wake wakuita uchiita nani nekuti apiwa mainjections.
Vanqovi Zita Mulambo vanoti muzvare Masarira vanogona kunge vakatapurirwa chirwere vari mujeri rechikurubhi iro risina kumira zvakanaka.
Kushushikana zvikuru necondition yaSisilinda avo vaiva muchikurubhi kwemazuva akati kuti mwedzi yakati kuti zvakuti izvo vari kurwara mwiri yavaisikuvaitira zvakanaka. Chotishiyamisa nechekuti taitofamba tose taungonzwa kuti munhu akuti akurwara vakurutsa chest mamuri kurwadza. Izvi zvetiri kususpecta kuti kufungidzira kwangu kuti maconditions emijeri yavaita vaiva asina kunaka, magumbezi asina kufumigatwa, majeri haana kufumigatwa, mune inda, mune dust, mune mweya yakashata, matoilets haana mvura. Izvi zvimwe zvezvinhu zvinokonzeresa kuti pamwe Sisilinda vava vasiri kunzwa zvakanaka. Nechest infection itanzwa nachiremba vachiti vanayo, takuto suspecta kuti iwo majera anenge asina kunaka kuti vanhu vagare imomo.
Vanorwira kodzero dzevanhu vanogara kushoropodza majere muno vachiti hana utsanana pamwe nezvekudya zvakanaka. Muna 2011 dzimwe nhengo dzeparamende dzakashanyira majeri mashanu emuno dzakabuditsawo gwaro rairatidza kuti kumajeri hakuna mvura yakachena, zvekushandisa zvakakwana pamwe chete nezvekudya zvinovaka muviri. Vasati vapinda muchipatara, amai Masarira vakaudza Studio 7 kuti rimwe dambudziko guru riri kuchikurubhi nderezvekudya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Makateerera kune pfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 6065, ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Doto Mpengo Matthew irorine mafasha mune mepo inotyisa, kana kuti Hurricane Matthew rasiya vanhu vapfumbamwe vafa munyika nhatu dzararova zvakasimba. Nyika dzawirwa nedambudziko iri dzinoti Haiti, Cuba neBahamas. Mutungamiri wenyika yeHaiti vaJocelyn Privet vanoti vanhu vashanu vashaya uye mumwe chete haasi kuzivikanwa kuti ari kupi. Vanotiwo vanoda rubatsiro rwemishonga, chikafu nemvura kuti vange vachikwanisa kuyamura vanhu. Mamwe matunhu emuAmerica anonzi anogona kuwirwa nedambudziko remafasha nemvura iri. Nasi muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, tiri kutarisa nezvenyaya yemagwaro eZimbabwe Special Permits ari kushandiswa muSouth Africa. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinoti riri kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara pamwe nekushanda muSouth Africa zvine magwaro eZimbabwe Special Permit aya kuti zvigadzirise ugaro hwazvo zviita wa 2017 asati apera. Sangano iri rinoti izvi zvinobva muhurukuro yavakaita mwedzi wapera negurukota rezvemukati menyika reSouth Africa vaMelusi Gigaba. Ngatinzwei hurukuro yataita namuzvare Diana Zimbudzana vesangano reZimbabwe Exiles Forum.
Takaita musangano navaGigaba mwedzi wapera uyo tichida kukurukura nyaya dzakati wandei, dzimwe dzacho dziri dzekuti tichibvunzawo kuti ko mapemisi aya makapa zvizvarwa zveZimbabwe ari kupera musi wa31 December 2017 muchaita sei nezvavo. Saka minista vakaratidza kuti zvavakataura musi wa12 August 2014 nhasi ndizvozvo, hapana chati chachinja kureva kuti mapemisi aya haasi kuzorinyuwa. Saka tiri kutarisa kuti kune zviuru zvingangosvike mazana mairi ezvizvarwa zveZimbabwe vachabatikana nekusarinyuwa kwemapemisi aya, nekuti vazhinji vacho havakwanisi kukwalifaya kuti vaende kunoapply mapemisi mumutemo weimmigration act yeSouth Africa.
Saka zvinenge zvakurevei kune vana veZimbabwe vanga vachigara nekushandisa mapemiti iwa?
Zvakutoreva kuti zvinhu zvakutooma, nekuti paakaiswa mapemisi aya chipoha makore matatu takaive nechidairo chekuti ndofunga hurumende yeSouth Africa yakapuwawo nevimbo netariro yekuti kuda neimwe nguva zvinhu zvekuZimbabwe zvinochinja, vana veZimbabwe vagowanikwa vachidzokera kumusha kwavo neuwandu hwavo. Asi zvino tikatarisa zvinhu zvacho zviri kutoita zvichiwedzera kuoma. Saka vana ivava nyange vakaita chido chekuda kuzodzoka kumusha havangadzokeri zvinhu zvakaoma kudai. Saka kwatoo kuenderera mberi nekuoma kweupenyu kwezvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muSouth Africa.
Chii chamuri kukurudzira kuti vana veZimbabwe vakatarisana nedambudziko iri vaite?
Isu tiri kungovakurudzira kuti kana vachikwalifaya kunavo vane makosi neinei ngavanoaplya mapemisi agara ariko. Ichi chikurudziro takachiita iyo gore ra2014 pakaiswa mapemisi matsva iyaya, takaudza vana zvizvarwa zveZimbabwe kuti vanokwanisa endai munoita makosi anoita kuti muzokwalifaya kuaplya kune mamwe mapemisi ari munomu, nekuti maonero atiri kuita zvichakaronesa pamberi apo. Saka vacho vanenge vakakwanisa kuzoita zvimakosi tinongo vakudzira kuti ai vachienda muno apply muite mapemisa ekuda ugaro wenyu muno ungangozoite zviri nani. Kune vasina ndo patiri kushaya kuti totangira pai haa. Shuwa shuwa mwana otsva dombo mai votsva musana.
Hakunawo here mamwe mapemiti kana dzimwe nzira dzingaitwa kuti vanhu vagare muSouth Africa dzakafananakana neupoteri nezvimwe zvakadaro?
Vanhu vanogona kuita zveupoteri asi tiri kutoona kuti ko iko kuupoteri kwacho kwakutonyanyisa kunetsa kukunda kumapemiti. Iye zvino South Africa ine yavari kuita inonzi blanket rejections of permits, kana kuti even vakasaita blanket rejections unongopiwa first 6 months, kana 6 months izvo zvapera permit yako inyorwa kunzi square review yacho yakutorewa kuti iwo tatokunyima. Vari kuti iwo iyo hurumende yeSouth Africa iri kuti iyo vanhu vazhinji vanouya muno vachibva kuZimbabwe havasi kupotera nenyaya dzematongerwo enyika, kana kuti zvavari kutsvaga upotere nazvo hazvipindi mutsanangudzo dzekuti uize refugee. Saka vari kuti vazhinji vacho vari kuuya kuzotsvaga chouviri, saka nekudaro hatikwanisi kuti tivape mapepa eupoteri panyaya dzakadaro.
Pane mahunga-hunga ari kubudawo kunzi Sadiki ingangoitawo gwaro rekuti vanhu vemudunhu iroro vange vachishandisa. Pane zviri kubuda here?
Pari zvino achingori mahunga-hunga, saka hatisati taziva kuti mahunga-hunga acho achasvika papi. Tinongovimba nokunamata kuti zvichadero, kuti anobuda akadaro mahunga-hunga, poita free movement of people, free movement of goods, vanhu vachikwanisa kufambidzana vachinoshanda kunyika dzakasiyana-siyana dzemuno muSadiki vachikwanisa kuti vawanewo chouviri. I think vanoda kuita the same system yakaita sei kuEurope, inova system yatokurudzira kuti dai zvadero zvigonakira tese.
Vanga vari muzvare Diana Zimbudzana vanoona nezvezvirongwa musangano reZimbabwe Exiles Forum vari parunare muPretoria, South Africa, neStudio 7.
Vachiparwa chirongwa ichi icho chiri kutungamirirwa nesangano reUN Women pamwe nekomiti yeparamende inomirira nhengo dzedare iri dzechidzimai.
Chekutanga ndechekuti tanga tichinge tichifanirwa kuva neofficial opening, asi sokuziva kwamunongoita Mugabe haadi kugara pasi, takaifanirwa kuva neofficial opening tayani.
Paramende yeZimbabwe nhasi yaparura zviri pamutemo chirongwa cheUnited Nations cheHe for She campaign, icho chinokurudzira vanhurume kuti vashande pamwe nevanhukadzi mukuona kuti munhu wese awaniswa mikana yakaenzana muno zvose zvavanoita. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachiparwa chirongwa ichi icho chiri kutungamirirwa nesangano reUN Women pamwe nekomiti yeparamende inomirira nhengo dzedare iri dzechidzimai reParliamentary Women Caucus, mutauri wedare National Assembly vaJacob Mudenda vati chirongwa ichi chakanaka chose uye chinoenderana nebumbiro idzva remutemo wenyika iro rinopa mikana yakaenzana kuvanhurume nevanhukadzi mumabasa, munyaya dzematongerwo enyika, mabhizimisi nedzimwe dzakasiyana-siyana. Asi vamudhenda vayambirawo madzimai kuti kunyange hazvo chirongwa ichi chakanaka uye chichitsigira bumbiro remutemo wenyika, ivo vanofanira kutevedza tsika dzedu idzo dzinopatsanura mabasa evanhukadzi pamwe nevanhurume.
Chakanangana nekuremekedzana mudzimai nababa, vanhu vamwe chete vakaenzana sevanhu asi havana kuenzana muzviito zvemabasa dzakasiyana.
Sachigaro weWomen Parliamentary Caucus amai Monica Mutsvangwa vatiwo chirongwa chaparurwa nhasi ichi chakanaka chose uye vati hurumende yeZimbabwe iri kuita basa guru mukusimudzira madzimai nemwanasikana munyika.
Tiri kuda varume kuti vatange kutaura nekukosha kwakaita kusimudzira madzimai nekugona kunoita madzimai. Saka iye zvino lonji yaitwa pano haisiye neevent inongopera nhasi asi kuti iprocess.
Vatiwo kuenzaniswa kwemikana handiko kungaita kuti vasatevedze tsika asi kuti kunosimudzira mararamiro avo. Sachigaro wekanzuru yemadzishe Ishe Fortune Charumbira vati vanotsigira chirongwa ichi vachiti madzishe agara achikoshesa madzimai nguva dzose.
Chirongwa chokuti madzimai vakudziwe varemekedzewe chemadzimambo tinotitsigira zvikuru, noti tsika yedu chaiyo inoremekedza madzimai.
Chirongwa ichi chakaparurwa neUnited Nations muna 2014 uye kusvika pari zvino Pane vanhu vanodarika miriyoni nechidimbu kusanganisira munyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon vakatosaina gwaro iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kutarisirwa kuvhura dare reparamende mangwana. Asi nezuro dare iri rakatiwo harisi kufara nekusawirirana kuri muhurumende uye nyaya yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yekuenda kuLesotho vachitadza kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanokokera MDCT mudare reparamende vainosen Gonese.
Chekutanga ndechekuti tanga tichinge tichifanirwa kuva neofficial opening. Asi sokuziva kwamunongoita Mugabe haadi kugara pasi. Takaifanirwa kuva neofficial opening saka yachinjwa zuva ikanzi yagidzwa musi wechina. Asi zvisinei hazvo mudare manga muchifanirwa kuva nenyaya yemidterm fiscal review statement yakauya naminista Chinamasa. Dambudziko raitika nderekuti Chinamasa paakataura statement yake mushoori akazobudawo taiwa hazvisiri izvo. Saka mumwe wavadare unaribhu muchaira humushonga vabva vasimudzira nyaya yacho kuti zvinotoziva kuti ndezvipi ipapo. Saka spika vazoti aiwa mandifuta ndoda nguva yekuti ndigozoongorora kuti chii chakatora nzvimbo. Pamusana paizvozvo hatina kuzoenderera mberi tichidibheta kana kudhiskasa nyaya yemidterm fiscal review statement.
Ko yava Mugabe iyi yekuti vanga vasipo kuti vavhure dare zviri pamutemo, bumbiriro remutemo rinoti kudii?
Ipapo ndo pamwe pane confusion zvakare nekuti bumbiriro remutemo ranga rakupa masimba matare eparamende ari maviri ozviongororera yega pavanenge vachida kuzosangana. Izvi zvekuti vaMugabe varamba vachizozora paramende hazvinoona kuzojeka zvakanaka zvofanirwa kufamba sei.
Vanokokera MDCT mudare reparamende vainosend Gonese vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mashoko atichangotambira anoti hurumende yeAmerica yabvisa pazvirango makambani mapurazi pamwe nevanhu vanotevera. Vaimbova gurukota rezvedzidzo vainias Gwedere, mushakabvu amai Sabina Mugabe, mushakabvu vaCharles Utete ava vaimbove munyori mukuru wedare remakurukota, koti amai Jocelyn Chiwenga vaive mudzimai waGeneral Constantino Chiwenga, vaive gavhuna weMidlands vaSifas Musipa, vaLeo Mugabe, amai Georgina Nkomo, mudzimai vamushakabvu John Nkomo, vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika, uye amai Abina Chapfika, amai Eva Chombo, vaive mudzimai wegurukota rezvemukati menyika vaIgnatius Chombo, amai Rudo Charamba, mudzimai vavaGeorge Charamba, vanove mutauriri wemutungamiri wenyika, kotiwo mabhanga nemakambani anotevera: ZB Financial Holdings Limited, Zimbabwe Financial Holdings Limited, Industrial Development Corporation of Zimbabwe, Scotfin Limited, Intermarket Holdings Limited, Chemplex Corporation Limited, Zimbabwe Fertilizer Company nevamwe. Mapurazi anoti Gori Farm, Norton, Longwood Farm, RE of Melbourne ndimamwe abviswa pazvirango. Muchirongwa chedu cheLive Talk patatarisa zveDiaspora Forum na 8 PM. Tiri kutarisa nyaya yekushomeka kwemari nekudzikira kwemari dziri kutumirwa nevari kunze. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp, nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanhu vakawanda munyika vave kunetsekana nekushayikwa kwemari kumabhanga kubva kuhurumende zvayakangozivisa kuti ichaparura mabond notes mwedzi uno. Gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa nagavhuna weRBZ Dr. John Mangudya vopinda misangano yeIMF neWorld Bank yepagore muWashington DC. Vamwe vakuru muchipurisa nemuchiuto voferefetwa nenyaya yekutsakatika kwavakaribhoni nyemba. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyamina mutungamiri Nkomo.